Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita modho yakatinakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia.
Vanopikisa voenda kuKenya nekuGambia kuti vatsvage mazano ekumba mubatanidzwa.
Hai wangu, parliament is toothless. Parliament is an extension of the executive. Ndopaita dambudziko. Ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde.
Vatendai biti vanoti nyaya yeuori ndiyo yauraya nyika.
Kubisati yorarama nokubata matemba. Saka matemba acho zvimwe nguva haisi kubatika ari kunetsa.
Vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvino hasi kufamba zvakanaka sezvo matemba acho ave mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Ngonzora vanoti vari kutumira nhumwa kuKenya nekuGambia kunonzvera mazano ekuti vangaombe sei mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti vakunde bato reZANU-PF musarudzo dza2018. Mapato anopikisa munyika idzi akakwanisa kukunda musarudzo mushure mekumba mubatanidzwa. Bato reMDCT riri kuita nhaurirano nemapato akaita sere National People's Party, MDC nemamwe. Mukuzeya nyaya yenhaurirano idzi tabata vamonzora.
Hongu, tinopedza sarudzo sekuziva kwamunoita dziriko pakati pa 12 August na 12 September gore rinouya. Ndopane ndomwedzi wesarudzo iwoyo. Nekuti constitution yedu inoti 5 years dzinorana kubva musi unoitwa sworn in president. VaMugabe wakaitwa sworn in musi wa12 September 2013. Saka pachine nguva zvapo, asi zvinhu zvaata kuda kukurumidza kuita vatsvangirai vanga vachitaura nhasi vachitoti iwo tinofanira kuti mumasvondo maviri ari kupfuura ari kuuya tinge tapeta chirongwa chekubatana nemamwe mapato, asi tiri kubatana chete pakuti tiite presidential candidate imwe chete.
Ko kuti tichitarisa kune vanenge vachikwikwidza musarudzo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba sei?
Asati tapuwirirana kuti tinge tichiita sei ipapo, zvinhu zvatinofanira kugara nazvo zvatinofanira kugarira pasi, nokuti tinogona kuti hatikwanisi kuti toti tosheya masiti, nokuti pane mamwe mapati ekuti nyange vakakwikwidza havahwine, kwoita mamwe mapati ekuti vakakwikwidza vanohwina. Saka tichida kutaurira kuti vanokwikwidza vachihwina waya ndivo vanofanira kufielda.
Pane zvimwe zvipangamazano here zvekunze zvamuri kushanda nazvo mukuita nhaurirano idzi?
Hongu, tiri kushanda nevanhu mapolitical parties dzimwe nyika. Tiri kushandawo zvakare nevamwewo vane experience yakafanana neyatiri kuda kuita iyi yekuvaka mibatanidzwa yemapolitical parties. Tiri kuona kuti kunyika yeKenya wana Raila Odinga nemamwe masangano wakabatira nawo wakaita modho yakatinakei. Saka isuti tichaenda kuKenya ikoko, tichaenda zvakare kunana Gambia tichinostudia kuti vakazviita sei. Saka inini ndinenge ndichienda kuGambia musi wa19 June kunoita kunotarisa nekuongorora kuti vakazvifambisa sei uye pada president uya akaramba kukundwa uya vakazvifambisa sei kuita kuti president iye azobva nokuti tiri kuzviona kuti vamwe vachada kurambira pachigaro vajiwa election muna 2018 saka tikutogara tazvigadzirira izvozvo.
Munyori mukuru mubato remdct vaDouglas Monzura vari parunare muHarare. Vamwe vasungwa vatatu vanova nhengo dzebato remdct nepeople's democratic party avakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vakwira kudare repamusoro rehigh court vachida kuti vapiwe mukana wekuvhota. Vatatu ava vanoti muzvare Yvonne Musarurwa, vatungamirai Madzokere uye vaLast Maengehama avo vakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa paPetros Mutedza. Vatatu ava vari kujeri rechikurubhi uye vakaendesa uye vari kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachikwidza gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau kuti vapiwe mukana wekuvhota uyu. Vaviri ava havasati vapindura dare vachipa pfungwa dzavo dzekuti vanavo vhota here kana kuti kwete. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revatatu ava vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu tikavabvunza nezvekuenda kwavo kudare repamusoro.
Vatatu ava vari kuenda kudare rehigh court nekuti ndiro remamwe matare anokwanisa kutonga nyaya yekodzero dzevanhu vari muutapwa. Kunyanya nekodzero yekuti vane here kodzero yekuti vange vachirejistwa sevanhu vanovhota uye kana zuva rokuvhota rasvika vanokwanisa here kupiwa mukana wekuti vavhote sezvinongoita chero mumwe muhoro zvake anenge ari kunze kwerusungwa. Pari zvino muZimbabwe panga pasina nzira yekuti vari muusungwa vawanikwe vachirejista kuti vavhote kana kuti vavhote nayo. Saka ndoo nzira dzavanoda kuti dziwanikwe dzitsanangurwe kuti pamasarudzo achatevera osava vose vari muusungwa vacharejistwa nenzira ipi zvakare vachavhota nenzira ipi. Iri rinova basa rezeki kuti itsanangure zvizere veruzhinji vazive tisati tasvika pasarudzo.
Ko bumbiro remutemo rinoti kudii?
Bumbiro remutemo rinongotaura kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine kodzero yekuti chirejistwe kuti chivhote zvakare chine kodzero yekuvhota. Pane zvimwe zvikamu zvevanhu zvinonzi avakwanise kuvhota semuenzaniso vaya vanenge vanzi vakarasa njere havakwanisi kushandisa pfungwa dzavo vega saka nokudaro havatenderwi kuti vavhote. Topa zvemumwe muenzaniso wevanhu vanenge vakapara mhosva dzine chekuita nezvesarudzo vakabatwa nemhosva iyoyo mudare. Dare rikapa chirango chekuti sezvo vabatwa nemhosva yesarudzo hauchakwanisi kuvhota kwemakore mashanu kana akawanda zvakadai anotevera. Ivavo ndoo mhando dzevanhu dzinorambirwa kuvhota asi vangoriwo mujeri vakasungirwawo dzimwe mhosva hwadzo. Hapana chinovatadzisa kuvhota takatarisa bumbiro redu ratinaro. Naizvozvo vanototenderwawo kuti varejistwe kuti vavhote zvakare vachipiwawo mukana wekuvhota wacho.
Nyaya iyi ichanzwikwa rini nedare?
Pari zvino hatisati taziva kuti ichanzwikwa rini nokuda kwekuti Minister of Justice nevanomirira sarudzo dzacho vezeki havasati vaona mukana wakakwana wekuti vaverenge chikumbiro.
Gweta vaJeremiah Bamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nyaya yekusashandiswa zvakanaka kunonzi kuri kuitwa mari yehurumende nemamwe mapazi ehurumende. Vanongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general amai Mildred Chiri vave nemakore vachitaura kuti mari dzehurumende hadzisi kushandiswa zvakanaka asi hapana chiri kuitwa kumisa uori uhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa repdp uye vaimbova gurukota rezveupfumi vari Gweta vatendai biti.
Iko zvino mukoma Blessing kwaane efficiency inotyisa. You can get a passport within a day. you can get chitupa kana wine charasika kana wine mari yako $10 because of this commodification of services because my departments are akwana mari and muchiko yako gore riya rene kufu nikuva ino badara ne hurumende ministry of finance no pay nikuva vatobaya mudeni ai badara nikuva ma 10 million aibva mu account yake zvichiri kuitika so in other words ZANU-PF iri kutendera kutyorwa kwebumburi remutemo redu nekuti zvimari izvizvi ndo zvimari zvavari kushandisa kudzvinyirira so the commodification of public services in government is now being weaponized against the people of Zimbabwe by a criminal rogue state ndo zviri kuitika izvozvo
asi idzo mari idzi pana anozoona here kuti dziri kufamba sei
hapana anozoona unless matinoita a special forensic audit mugore ra 2012 takaita a special forensic audit ku GMP because GMP ndo imwe futi inotambira mazimari muhurumende yotambira mazimari muhurumende yotambira chibage chatengwa nehurumende but her account when we did that audit yakaitwa through Maichiri the auditor general we find out kuti wage bill ye GMP per year was $10 million we found out kuti GMP had three different set of management accounts they couldn't even keep mabuku so mune humori muma organizations aya ari kutenderwa nekuti the center is not holding vamugabe yango a figurehead president haana grip munyika because mukweguru wakwegura and that's the problem in our country
asi dare reparamenda ari kwanisa here kuti nyaya dzidzi zeiwe kana pachitwa hore
hai wangu parliament is toothless parliament is an extension of the executive endo paita dambudziko ndo zvakakosha kuti next year tirwise opposition yakawanda ipinde so that we the country can be changed
ko izvovo zvinenge zvichiburitswa namaichiri izvi sei pasina anozoona kuti zvazadzikiswa nekuti vane makore akawandaka vachiti mune huoro huri kuitika mumapazi ehurumende
maichiri basa ravo nderekungoburitsa zvinhu she's an auditor so auditor anongotaura kuti anongopa opinion yekuti panaapa panhuhapa it's now up to the people of Zimbabwe to say tovaita sei regrettably parliament is not playing its role regrettably civic society is not playing its role and one of the things chinonetsa muZimbabwe hamuna reading culture so vashomanene vanoverenga zvimareports zvinobuda namaichiri but if you were to take time uchizviverenga mune humori hunotyisa humori hwema degree
mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatenda ibiti vari parunare muHarare muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navamoses nyanisi vekubhinga avo vari mumushandira pamwe wekubata hove dzematemba unonzi twiite carpenter cooperative vanyanisi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo matemba ave mashoma muna dzambezi mukuzeya mamiriro akaita zvinhu tabata vanyanisi
kubika tinorarama nokubata matemba saka matemba acho zvimwe nguva aisi kubatika ari kunetsa
chii chiri kupa kuti anetse pari zvino
mvura minoti matemba asi kubatika sezvaanga achiita mazuva akape magore akapera aya
inyaya iyi kuti vanhu vari kutaura vawandisa here kana kuti
mabhota awandisa
ko hapana here zvekuti muderedze uwandu hwevanhu vanenge vachiraura matemba aya sei vanhu vakawanda vari kupiwa maresinesi
right good ipapo saka national park vanga vachizvifambisa vachihubvunza vachitarisa mabhoti okuona kuti matemba angaderedza sei nekubvunza kuti mabhoti akawandisa toderedza mabhoti here kana kuti toderedza madays okupinda mvura saka iye zvino takupinda 22 days vakaona kuti pamwe matemba angaite nani
zviri kubatsira here zvekuti mupinde mazuva mashoma
iya iye zvino zvakubatsira nokuti anenge akubatika zviri nani kudarika paya pavataipinda mwedzi vamwe vanga vasingavhari vanga vachipinda mwedzi wese saka iye zvino vamwe vakubvara wese munhu wese wakuvhara
asi hakuna here vamwe vanopinda vachiita zvekubirira zviyazvi
vangashaiti varipo vane mabhodhi asina kurejestwa vanongopinda chete mukati umu vangoredza saka izvo zvakuda kuti government ipinde mukati ichitarisa nemabhoti acho kuti iwe unoshandisa ke ibhoti rine
permission here kupinda mbona sama bota ariko.
Saka imimi munoita zvemushandira pamwe munenge muri vangani?
Tanga 3-6-16 asi vamwe vakashaika.
Saka masara muri vangani?
Takasara 3-11.
Vamwe vakashaikira mvura here kana kuti nezvimwe wazvo zvirwere?
Ha, vakashaika nokurwara havo.
Munoita mari yakawanda zvakadii kana zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka kana makutengesa hove dzacho?
Ah, mari yakawanda haizvina hapana taati. Mukawana kuti wabata unokwanisa kubata 1 ton. Saka 1 ton 11 bags dzematemba kana kuti 10 bags dzematemba wogona kuita 1500 mwedzi wese. Saka chinhu chiri kunoitwa manje madhizi choita zvokukwereta then market yokutengesa matemba hatina. Saka vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kukwidza mutengo kana kuti kuderedza. Saka manje ndipo patiri kunetseka napo ipapo handimaona vanhu. Saka ndizvo zviri kutinetsa. So takuda kuti tiswage tione kuti tingawanawo maketi yokutengesa matemba here. Saka matemba ari kutenga ne $3, vamwe vanotenga ne $4. Saka isu takashida kuti titengese nema $6 ndokuti tiwane ti kurarama kuri nani.
$3 yamuri taura rinenge riri sagi here kana kuti?
Aiwa $3 per kg saka rava kuita $90. Saka unenge usina profit ipapo nokuti dhizi riri kudhura. Saka iwo manje vanhu vari kutenga matemba ndivo vari kuisa mutengo kana kubereza nokuti vari kuona kuti hapana kwatinokwanisa kutengesa chi matemba.
Ko hakunawo here vamwe vezvitoro zvihombe izvo vari kuuya kwamuri kuzotsvaga matemba acho?
Iye zvino hakuna. Vamwe ivo vamwe varipo but havasi kuuya kuno kubhinga kuzotenga matemba. Saka vanhu vari kutenga ndivo vamwe vari malicense okutengeswa kumashopu mahombe.
Matemba aya munotengesa ari manyoro here kana kuti ndimunoomesa zvakare?
Aiwa ndisinoomesa. Saka tikaisa salt then to makuseni toenda toya then tomananika pamarex anooma ipapo pamarex tonanika nezuva kuvira kwezuva anenge atoita right.
VaMoses Nyanisi mugari wekubhinga vange vari parunhare kuchilila kubhinga kwakare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Nhlanganya uya achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndiri Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Amaititi. Regai timboenda kuna Amaititi tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Amaititi rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvichada kunzi Maititi iri ndinotonzi Maititi ndinomwana anonzi Tanatswa asi rekuberekwa rinonzi Felista Murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera ndakangofungawo kuti rega ndimboita chisikiti ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva vanhu vakatanga kuti majokes ako anoita how about ukambotraya kumboita kanina zvemajokes timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming ndopandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angarara mhiri?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakachoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just travelling all over. Ndichori netrip izvozvi apa going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvanditisa breakthrough izvi ndangoti ingamwari akanaka.
Mukuti imi muri kuenda paGermany apa mune muri kufambirei Amaititi?
Okay, ndaka invite kwao kuti tiuyendite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka. Ndo zvandaka kukokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo, I am a designer. Ndinosona, ndirimai vanosona. Ndinosona matishirts, hembe, ndofunga pa Facebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu. Ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei, ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira butsu chaidzo. And besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi, I'm a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya. I'm an activist for women as well. Saka, ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanya kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality. The real truth because I'm having a reality show soon. Yane ichitaura zveupenyu. Zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndiri kubata kunyanya-nyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika masurroundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndiri kuona kuti divorce rate zvongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvokuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorana varume vanhu, they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox when you are down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find kuti zvinhu zvakadaro zvisanike ndinobatikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time zvokuti mamwe masikita andotoita it's part of my life but I've learned to be strong. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati gojodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinoto chienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve mhirizhonga inonzi yakaitika pamugodhi weTech Mine uri kuBulawayo. Apo mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa vashandi pamwe nemhuri dzavo mushure mekunge madzimai evashandi aratidzira achivharisa mugodhi kusvika vaudzwa kuti varume vavo vaizopiwa riini mihoro yavo yemwedzi mitatu yavanga vasina kupiwa. Muhurukuro yedu tabata mumwe wevashandi vepamugodhi uyu vaBlessing Moyo. VaMoyo, mungatiudza kuti zvinhu zvamira sei zvichitevera mhirizhonga yatinonzwa kuti yakaitika pamugodhi?
Kune vamwe vana vakatoafrica vana tigasiyawo vamwe vakatenda kuchipatara nemamwe madzimaiwo. Pane mamwe madzimai anga ane nhumbu havana kukwanisa kutiza, saka vaingokanda nematigas chero vangosvika pamba pako vakaona dhora ravhurika kunangokanda ipo panguva iyi. Ura, apa mamwe nevana saka vazhinji vakafika nematigas vazhinji vakatohohwa vakatokuvara chekucheko nemapurisa zvisingaiti. Nechokwenesti vakauya esupport unit yakazara rori chaizvo dzauya skita maisa vanhu skin komboni momoya vanhu vakamanya vamwe vakaohwa futi zvakadaro kuti tese tikarara musango nevana hapana kana akatomborara mudzimba musini vakata musango tese nekuti mukomboni mamusina chagari china ndopa zvakazofuma zvichinzi aiwa vese macontractors ose muye musarindi zvinhu zvenyu mahadhiepi maovhoros magambutsu zvese zvavanga vakapiwa nemaindi iye usarindi kunzi basa rapera. Vanhu vanambopikisa vakati kana vachida havo kuti sarindi nebva vakuja tipa maridhedu arigati sarindi nekuti tikapikisa futi takusva kurohwa tikano esarenda nezuru nasi futi takunza zvinda mira kusarenda tozoona nemandi saka tataziva kuti information yakamira sei but so far vari kushanda kuzvino mapermanent inini zvangu ndachigarongwa minus kuti ndiri mushandi kuti kunoshandira underground yacho
pane vakasungwa here pamhirizhonga iyoyi
ndatombova information iyo nhasi ikanzi pane vamwe vakasungwa so far vatori kuzvekutengisa vakatosungwa kubva musechip vamwe ariko nhasanisozvati vachabudisa usii tasingazivi kuti kubvunza mari yako ende imhosva ende zvinorovesa tasingatombozvizivi nekuti pastage pavakatisiisa tasingatarisiri papo kuti vangazosvika pakuzorova nemadzimai edu vangazosvika pakutidzingirira nematinogara mukomboni vachingatanyengereri chero nechemberi dzangadzingwa mukwangwani kwavangogara vangorohwa
mungaisa huwandu hwemapurisa akauya mukomboni kunhamba yakakura sei
kiri paivastage vakatanga vari anyasvika kana 12-13 but pakazotanga mhirizhonga yakuzomanyiswa nokuzodini takazoona pauya ine mota yekutanga yakauya nemasakotiniti vanhu vakawedzera kumanya vakati nyaya yatokwira makati obviously zvorovira tikanzaitira tozouya futi zvimota zvihombechero zvidi zvirori isusu taratonzwa kudhara zvinhu pane masakotiniti anzi ari kuuya akafana sika 100 then masoja ari kunzi 30 akunzivesa vangachiuya so far vesanga chinzi ari 130 saka rori payakasvika mukomboni for sure yakasvika yakazara ende chita zvekurembera vakazara hapana kana munhu akasara musi iyoyo vakaita munyama ndo vakabatwa vakadzingirirwa vakamborohwa vakanzi
chii chikonzero chakanyanya kusvitsa kuti madzimai enyu varatidzire
chakaitika inyaya yenzara baba nekuti 3 months hazvingaita zvekuti ndikudzei pei yatinohora but dei yacho yatinohora haisi yekuti ungambodarikirwa 3 months usina kuhora mari yacho ishoma saka zvazva kunetsa kuti vazhinji tine vanoenda kusikoro vazhinji futi dzimba dzeku dzekambani ishoma vazhinji tine toloja landlord kwanenge asida mari yake vabereko kumusha vakatarisira kwandiri vana vandina vakatarisira kwandiri ini wacho nenei ndakatarisira mari iyeyo apa makwezi 3 months ndisina kana kuhora havana kana zvimwe zvavari kutaura kana kumbotichopairini vakangonyarara saka zvakasvika pakuzorwadza mamai kuti kusvika rini chigara takadai apa vari kutimanikidza kuti endai kushopu ndisinokwereta zvinhu kushopu shopu yacho ende fo wacho ine madhorera hunoita zvakaoma zvakazvita kuti madzimai arwadzii akati no varume edu ari kufira mahara
saka makanzi mumiswe basa sezvamataura kuti muchamirira musi wemuvhuro makazvipira here kuenda muchisiya mari yenyu
kana vo vakati timirire tinemirira pasi napo zvepolisi mukati nokuti ivo tasina sekuti vakutobhesa nepolisi vanongoziva tikanetsa vakuti kudamiraki polisi saka isi tichangonzwa timandi yacho kana vakati mirai tikupei nepinda rini tichangonzwa naivo
manga makateerera kuna vablessing moyo mushandi wepamugodhi wetech mine uri kubulawayo muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndokusiyai maoko ablessing zuru
tinotenda Jonga regai timbokuridzirei kambo chidhafu dhunda kubva kuna ende muridzo
tinonenereka nyika pachindofamba maingoendenda tinogona kutamba zvine simba china marunda ndatofunga kutitengera zimbambamba rejira reganda ndichachiti chibhu kana chendiva makumbo kunge danda ndamuendesa kunyika kure kure kwatinofara nditinambarire
nako kambo nzwisa chete chidhafudhunda kubva kuna ende muridzo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inavo zvakare vanopikisa voenda kukenya nekugambia kuti vatsvage mazano ekuumba mubatanidzwa wekuti vakunde zanup f musarudzo vanorarama nekubata matemba kubhinga vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira zvakanaka nekuti matemba ave mashoma tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC mchiti murare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Chris Gande munhau dzechindebele.
So kuisika disenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo ukuthiya leli bandla lixega.
But obuliqiniso yikuthi sahlala lawo ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi abulungise abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa ezamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane ngamanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba lenhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele wenhlanganiso yeNkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiye leli bandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili, elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxhuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mvuzo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba kulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhukela khuluma naye yini. But obuliqiniso yikuthi sahlala lawo ama groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi abulungise abantu abangu 6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele ukuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale na i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukuthi solve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bantu but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye asikhohlweni obekuhlupha asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile kodwa ke umsebenzi wethu wayekuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kulokubandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare ukuze leManikaleni kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho balithina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe amagroup omabili ngahlangana kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Hello, ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngake I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwa ngethu so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, afika adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama-results aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngani yes I've rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
Look, we have always sisebenza neqembu lapha ngkhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day the objective inhloso yethu ukubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo. Umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Hello ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSimpathi Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwazi kwathekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpukho ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sekhole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana yena lo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakalayo?
USimpathi Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008 Kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe unokuthula thula waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana esibiza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi kodwa uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage ngayithi amathambo engqondo kasabambanaka ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ayehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluleke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana kadlali njengabanye abantwana, umntwana kayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, bayatholakala ukuthi umntwana kulaleyo na-brain damage naleyo emitho. So ngikhuluma kanje isibhathi uhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi izilikaphandle kaGwanisi. Abantu babona umamunithi Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama njengoba wena ungumuntu omhlophe ulithiwa besicela ukucela amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo umithi Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo wabe sethenga ke yona leyo i-wheelchair saka 25 ngeAfrica Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje emahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCP ngoba into ebesengikhohlwe ukuthi yitho yikuthi uChalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCP ubaba uSolani Ngumoyo abambiza bedingindi yemnyama kumbe ne-Black Dog ngesilungu wayekhona nabanye labasebenzi abaku-MDCP babekhona kunikeza kwaba lokujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Ikudibana kuhlelo lwemaphandleni, igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani nakuwe ngapha?
Hayi, siyaphila eMelika. Kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda qhanda, kuyachisa-chisa kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo ngoba abantu asingeke sithi bavunile ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu angavuna iinqola zakhe ezinhlanu uyawuhlwa uphakathi ngaphakathi kodwa abantu umuntu uyavuna iinqola zakhe ezingu-10 kodwa kulezi nsuku abantu badlelela phakathi ngaphakathi ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika bebhukubo-August after August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezalo angenele nxa esakhona ngobuya bengasekho sikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalele kuthiwa i-small grain inyawuthi hayi la bathole kahle abalima ubomvu hayi kabaphumanga kahle kangako but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngobo-August abantu bayabezamazama ukudla but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-arex basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebona ukuthi abantu bavuna okungakanani but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa imvubu ziyafa inhlazi ziyafa so ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthi ithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthi fa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo so impilo yabantu izaba nzima nkomo.
Zibulawa yini imvubu inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
Ah, ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu be veterinary labantu be Ministry of Health, the council, the national parks, the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi umkhuhlane phansi ukuthi kokuthi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge Ministry of Health, veterinary services, national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvi ngelo kangaka. Of course sekuzidanyiwe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafileyo ngobo chief sabangazi ngenyanga eziphelileyo, kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathe aba-symptoms bakhuluma labantu lalizakhamiza ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijime ezibhedleleni, kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi hayi abantu ngiyanolonga ku-risk kade sikanye lesi
babedle nabantu labo ukuthi bafa
babedle imvubu zankhona hati ikakashi yemvubu zankhona zazisifa emanzini abantu babezidobhela emanzini bona besenza imirhwapha abanye besefeka emafrijini abanye besenzayo bengakwazi ukuthi imvuzo ziyakwazi ukubulawa yikwini.
Sibuyele emasimini lapha, wena njengomkomke kuyini okutholileyo, uthole okunganani?
Umbuzo lo mkomo uzima ngesintu, kodwa hayi ngathi hayi yuvunile mntakamhamba okulutshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi, hayi inyawuthi hayi layo sivile umumbu mbona umumbu wami ha uthi ngazuza amasaka kwana 20 ha kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sivile okuzwane.
Likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo?
Ya bona njengokuhlala zayithi sikeza hlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhla ka-1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni, kodwa kukhanya bona abathetha intambo osobhuku bankona ama-villages abakhulu bankona ngabangaqedi ukuvuna kwankona. So utsho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinikane elinye iviki wezothi onke umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini.
Hhayi, siyabonga mukomke, bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo.
Hhayi, lami ngakufuna ukubonga ngoba kuyabongeka khonokho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba. Sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo baba Gandhi, ngiyabonga. Lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowa Gweru phansi kukamlisa usikhombile ngaphansi endlini sogwayo.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane, sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo.
Sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko. Uhulumende siwasibumbela iminisi yezamasiko, so iyaqalisa ukusebenza unyaka, iqalisa ukuwenza imbuthano yokuqala. Sizabe sile district art and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall. Insukamini chiefs hall yaba yi-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief Sogwala, uchief Bunina Mkoba, uchief Gambiza lochief Chundura. So siyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintanga ngohlelo likahulumende. Lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu esizalwa naye sakulezi zindawo engizizalileyo. Sizotshengisa amasiko ethu ngoba ilowa Gweru yimidlela, ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo. So sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni, ayesishoneni, ayesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezimele kulezo lamakhosi. Bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele ilowa Gweru Heritage and Development Association. Sikhangelele ukwakha i-center yethu eMvumuleni Business Center. So sidinga ukuncediswa ekuncedisweni kwethu le indawo sikhangelele.
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani.
Konke lokho kuba yikho kusenzakala, kuyabe kugidwa, kudliwa inyama, kuthengiswa amasiko, isiko lesintu, ukuthi kwakuthiwa intombi yesintwini ivunule, yayivunula njani. Ijaha lesintu kuthiwa livunule lalivunula njani. Isintu sesindebeleni, isintu sesishoneni babe bevunule ngokuthiyana kulezo zigaba ngokuthiyana kwabo. Okunye okuzabe kusenzakala, abantu baza kuza imbali yezindawo ezinjengabo esukamini ruin ukuthi yayiqakatheke kangakanani esukamini ruin. Ibutho lenkosi elalise esukamini laliqakatheke kangakanani esizweni samphakathi. Abafisa ukwazi ngababuye bazizela, abanye iqiniso kabalazi. Inkosi yebhewula bathi yanyamalala ngamanga, ababuye mhlaleko bazezizweni kwenzakalani ngolebhewula, kwenzakalani ngomama, umambo wayephila njani lezizikazikulinda.
Hayi, kuyezwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kandi ngivalelisa ngenxusa uZulu wonke, ikakhulu bona abantwana beliwagwele abakhatshana abasemazweni. Cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isandla yabo, abafowabo abaseleyo labo bazabuya kase bebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo. Sabajoyinane leliwagwele Heritage Association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa Zulu eliwagwele, Zulu elinyama linabakabalandela. Yalitela lonke labangena amachesi, ichesi layo lisiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinxusa wonke umuntu bantu sizovusela isiko lethu. Isizwe silahlekile esikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa, siyancusa bantu beliwagwele ngokwenu lokhu kubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha ngisezisa lasemkhaya emsukamini.
Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelowa gweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Okumanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadari. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi, ngiyabonga ukungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga, iyehla kumbe lokhu injalo?
I-statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo and asihamba sixoxisana nabobaba nabanye ababuya bedinga ulokhuzeni uncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa nabo abahlukuluzwayo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima obaba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyanika emapholiseni kumbe ukubuya bezoncedisa entweni njengecounseling bayasaba ukubuya bezojela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona ababa abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi ebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhangela ngayo kunxa mhlawumbe usetshawe ngesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So kuyabe sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ngani asiyobantu inganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi bayahlukuluzwa ngezindlela eziningi ezijiyeneyo hlanisa usetshayo ukuthi ephiswa lakho konke okunengaujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabe kutshengisa especially laba abetshayiwe babe kutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo okunjakhonokuyana abanye babe nazo ama-messages babhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadodeni amaningi abuya ezovela sibithi hhayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Ekosuka lalaba abalutshwana mhlawumbe sebe sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe court sebuya sezozama layo kungani efuna layo kungani layo uyahlukuluzwa. Bakhona labo abanjalo kwesinye isikhathi kananzeleleka fcourse abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho ezeninkosikazi wakhe. Yena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba nabanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi nezinkulumo unabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Sina inhlanganiso yethu kakhulu ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufananayo kube lesikhathi sokuthi kukhulumisana labomama eceleni bodwa labobaba eceleni bodwa behlanganiswe bekukhulumisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa naphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efananayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe zimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa njalo elokhuzeni isigaba seZimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labomama. So sekuthuba lasesihlanganisa khona abomama nabobaba kwesinye isikhathi abafana namankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolilele sesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuthiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega.
lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe lo ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwe kamhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.